Masangano akawanda anomira vatapi venhau kusanganisira makambani nemapepanhau pamwe nedzine venyuro dzakaita seZimbabwe Broadcasting Corporation, ZFM Stereo, Star FM neDaily News vapinda mhemberero dzanhasi dzaitwa kuHighfield. Basi rezvekuburitswa kwemashoko harina kupinda mhemberero idzi, kunyange hazvo range razivisa kuti richapinda muchiitiko chanhasi. Munyori mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaFosa Dongozi vauze Studio 7 kuHighfields kuti vange vakamirira vebazi rezvekuburitswa kwemashoko nemaziso matsvuku pachiitiko chanhasi.
Chinhu chinotifadza hedu, tisingazivi hedu kuti vachazouya havo, asi chiripo ndechokuti vati tirimo muchimurenga ichochi. Muchiri kurangarira makore apfuura takamboda kuita urongwa hwakadai, tikarambidzwa nehurumende nemapurisa.
Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa munhepfenyuro yecommunity radio Harare vaGive Mochipere vati kusauya kwebazi rezvekuburitswa kwemashoko kunoratidza mafungiro ehurumende panyaya yekushanda kwevatori venhau nekodzero dzavo.
Ndipo zvinoratidza pachena kuti hurumende haisi committed kuti pange paine press freedom munyika, nekuti membero dzakaraidza vamwe vese vanofanira kunge varipo, vamwe varipo, kasi hurumende haina kuve. Tikazobatanidza izvo futi nenyaya yanga ichiitika yekuti hurumende yagara kuratidza kuti haisi kuda kualaina mitemo yemidhia kuti ialaine nebumbiridzwa remitemo. Sazvongoratidza pachena kuti hurumende yedu haisi committed kuti pave nepress freedom munyika.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kuti sei yatadza kupinda mhemberero idzi. Mhemberero dzapindwa nemasangano ose evatori venhau kusanganisira neUnited Nations Scientific and Cultural Organization dzafamba zvakanaka muHarare, kunyange hazvo vatori venhau vasina kuya vakawanda sezvange zvakatarisirwa. Mumwe mutapi wenhau Richard Chidza vaudza Studio 7 kuti mashandiro evatapi venhau akaoma munyika, uye zvinonetsa kuti vaungane vachipembera zuva iri sezvo vanenge vari mushishi rekutsvaga mabasa nemari zvekuraramisa mhuri dzavo.
Vanhu vashoma, majournalist ari kubasa, majournalist vari kutsvaga kusurvivor, majournalist vari kutsvaga mastori, vari kutsvaga the story of Zimbabwe, asi still like every other Zimbabwean vari kutsvaga mari yekurarama. So havana nguva kana mukana wekuti vaatende even event yavo, nekuti vanofanira kunge mangwana vachitenga chiwo, vanofanira kunge vachibhadharira vana maschool fees mangwana, makambanizi haasi kubhadhara, hakuna mabasa acho.
Mumwe mupepeti wenhau kubepa renhau reThe Daily News vaGuthrie Munyuki vanoti vatori venhau vanofanira kutora mikana yakaita seWorld Press Freedom Day kuti vataure nhunha dzavo vakabatana, kuitira kuti vanzikwe nehurumende pamwe neavo vane chekuita nemabasa avo. Vanoti iri ndiro zuva vatori venhau vanofanira kukoshesa zvakanyanya.
Yes, zvinhu zviri kunetsa munyika, ikonomi iri kunetsa, asi zuva renyu chairo chairo hambingatadzo kungana pazuva renyu muchive muchidada, nekuti ndo zuva redu ratinocherechedzwawo pasi rino rese, kuti ndo zuva revatori venhau, zuva ravakasununguka. Kana imwe muconstitution macho tichipuwa raiti iyoyo yekuti tinge takasununguka, ko tozozviomesera sei kuti tadzonge tichiungana toti tikutsvaga dhora?
Mhemberero dzanhasi dzange dzakarongwa nesangano rinomirira masangano ese vatori venhau munyika reMedia Alliance of Zimbabwe. Vamwe vatori venhau vatataura navo vati zuva iri harina kunatsoshambadzwa, uye vange vasingazivi kuti range richiitirwa kupi. Vamwewo ndivo vati vange vapinda mumhemberero dzange dzakarongwa nemamwe masangano kana mizinda yedzimwe nyika dziri muEuropean Union. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reMedia Institute of Southern Africa vatavani mwoyo vanoti zuva ranhasi rafamba zvakanaka chose. Mhemberero idzi dzaitwa pasi pedingindira rekuti Media Sustainability in the Digital Age, rinove rinokurudzira kuti masangano kana makambani ezvekuburiswa kwemashoko angararame sei panguva ino apo matapirwo nemafambisirwo enhau nemashoko ari kusanduka. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Ivan Chifera.